Vachisvitsa chikumbiro chemudare gweta remisa Zimbabwe amai Beatrice Mutetwa vati vatori venhau vanobva kumakambani akasiyana siyana vanofanirwa kubvumidzwa kutora mufananidzo wemavhidhiyo mudare vagoibuditsa pamadande mutande nepazvivhitivhiti panguva imwe chete inenge ichiitika zvinhu kwete kuti komisheni inoona nezvematare yejudicial services commission ibvumidze kambani yezbc yoga kuita izvi. Amai Mutetwa vatiwo kambani yezbc haifanirwi kuva iyo yoga inobvumidzwa kutora mufananidzo mudare mangwana sezvo mamwe makambani enhau akazvimirira akangofananawo nezbc ane marezinesi ekutepfenyura. Vati zvakaitwa nejudicial services commission zvekupa zbc chete mvumo yekutepfenyura zvichange zviitika mudare zvinoita sekuti kambani yezbc yakakosha kupfuura mamwe makambani enhau uye vati zvichadhurira mamwe makambani enhau ari kuda kutepfenyura kunzwikwa kwenyaya ichange iri mudare mangwana sezvo kambani yezbc yati ichange ichibhadharisa mari inoita zviuru gumi nezvitatu zvemadhora US$13,000 pazuva kumakambani achada kushandisa mifananidzo ichange ichitorwa nekambani iyi mudare mangwana. Amai Mutetwa vaenderera mberi vachiti zbc haibatike kune dzimwe nzvimbo munyika uye ruzhinji rwevanhu rwave kukwanisa kuona zvinenge zvichiitika munyika kuburikidza nekutepfenyurwa kunoitwa nevanoshandisa mbozha nhare vachiisa pamadande mutande panguva inenge ichiitika zvinhu. Vatiwo zvakanaka kuti mamwe makambani akazvimirira abvumidzwe kutepfenyura ari padare riri kunzwikwa nyaya iyi mangwana sezvo achitepfenyurira vanhu vari muzimbabwe pamwe nevari kunze kwenyika vari kuda kuziva zvichange zviitika panyaya iyi mangwana asi gweta ranga rakamirira mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vatinomuda ishe chinyoka vati misa zimbabwe haina nhepfenyuro yainotepfenyura zvingapa kuti inzwikwe. Gweta ranga rakamirira judicial services commission vaaddington chinake vatiwo mutori wenhau anoshanda akazvimirira vusani vafana uyo anga achitsigira chikumbiro chemisa zimbabwe ichi achiti anodawo kutora mufananidzo mudare haana rezinesi rekutepfenyura nokudare nyaya yake haina kusimba. Magweta anga akamirira zbc panyaya iyi atiwo zbc inokwanisa kupa makambani ose mifananidzo yaanoda nemhando yaanenge achida zvisinei nekuti ndeyemuno kana kuti ndeyekunze sezvo achiti zbc yave nemichina yechimanje-manje inokwanisa kuita izvi. Mukuru wevatongi munyika Valuk Malava avo vanzwa nyaya iyi varasa chikumbiro chemisa zimbabwe ichi vachiti misa zimbabwe pamwe navavafana havana marezinesi ekutepfenyura saka nokudaro havana chavangarwira panyaya iyi vachinyoka vati vafara nemutongo waturwa nedare.
Zvabuda mudare zvinoratidza kuti mutemo wedu ndiwo wakakura kudarika zvinhu zvose kudarika vanhu vose. Vanhu vanogona kuenda kudare vachifunga kuti vanoda kunovhundutsira asi matare edu anongomira pamutemo and mutemo wedu unotaura kuti marights mune marights ake kana ukamira unawo zvakanaka unobudirira asi kana ukada kunotsvaka mamwe marights nekuti nyaya yanga ichiita sokuti tiri kutsvaka marights okuti vamwe vanhu vasiri vomuno muzimbabwe.
Vachinyoka vati zvasvitswa kudare nemisa zimbabwe hazvina musoro.
Broadcasting yedu inotaura zvakanaka kuti vane malicense ndivo munopinda mukoti moita izvi asi pane zvanga zvakatoitwa nechekare zvokubetsera vasina malicense kuti uyu wapiwa license wakatonyorerwa tsamba yaitotaura kuti usanyima vamwe utomeka sure kuti unova pavo saka chavanongosungirwa ndechekuinda kune wakapiwa license vosvika voti haitokumbiravo kuti chidi titore pamuri tichiindisa kwatinoenda saka haisokuona kwangu ndoona sekuti zvinoratidza kuti mitemo yedu inokoshesewa nematare zvinotaridzavo futi kuti vanhu vanoda kutamba namatare vanosungigwa kuti vatange vafunga vasati vaita zvavanenge vafunga.
Zvichakadai kambani yezbc yaswera ichiita gadziriro padare dzekuti igotepfenyura zvichange zvichiitika mudare mangwana pachanzwikwa nyaya yakakwidzwa kudare navachamisa yekuti zvakabuda musarudzo zvisendekwe parutivi sezvo achiti sarudzo idzi dzakabirirwa zvemhando yepamusorosoro navamunangagwa nebato ravo rezanu pf rimwe remagweta ari kumirira vamunangagwa panyaya iyi vapou mangwana vati vagadzirira zvizere kunzwikwa kwenyaya iyi vachiti vane tarisiro yekukunda panyaya iyi.
Takagadzirira kuva rakasha takawina maelections varotikanganisa kuti nyika iende mberi iko zvino tabva mudare patava rakasha futi kuvaratidza kuti mberi kune zvinouya. Saka takagadzira.
Va Jacob Mafume, vanove gweta riri kumirira mumwe wevakakwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika vanowa Manyika, avo vari kutsigira chikumbiro chavachamisa chekuti zvakabuda musarudzo zvisendekwe parutivi, vaudzawo Studio 7 kuti nyaya yavo iri pachena semhanza, zvekuti dare harifaniri kutora nguva richinzwa nyaya iyi.
Isusu semagweta takagadzirira zvakasimbarara. Tine tarisiro yokuti magwaro ataisa pamberi pedare anotaridza iyo kuti pakaitika madhisinyongoro, pakaitika kukanyikana kudya kwembwa panyaya yokuti maelection anga achiitwa muZimbabwe. Zvinhu izvi tazvibudisa pachena zvakajeka, naivo vatiri kunetsana navo vari kutadza kana kupindura mubvunzo yatakavabvunza neumbowo watakavataridza.
Zvichakadai, munyori weJudicial Services Commission vaWalter Chikwana vaudza Studio 7 parunhare kuti vatongi vedare reConstitutional Court vachanzwa nyaya iyi mangwana vachaita basa ravo nemazvo vasina divi ravakarerekera. Magweta avachamisa neava Munangagwa achange achisvitsa nyaya dzavo zviri pamutemo, ukuwo vatongi vedare vachivabvunzurudza. Dare iri rinofanirwa kupa mutongo waro mukati memazuva 14 kubva musiwaziviswa nyika nezvesarudzo yemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.